Mapurisa anodzivirira nyonganyonga ari vadzidzi kubva kumakoreji akasiyana siyana avo vange vachiratidzira paBelvedere Teachers College ndokusunga mutungamiriri wecost vaWalter Muzamani nevamwe vadzidzi gumi. Vadzidzi ava vasere vari madzimai nevarume vatatu vaendeswa kukamba yemapurisa yeMilton Park ndokuzoendeswa kuHarare Central. Rimwe remagweta avo vapaida moyo saurombe. Vano venhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudza Studio 7 kunyange hazvo vadzidzi vange vari kuratidzira murunyararo vari kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga.
Vari kupomerwa yatinoti disorderly conduct, kana kuti kukonzeresa nyonganyonga kana kuti mhirizhonga iviyo iyo pasi pesection 41 yecriminal code yedu yemuzimbabwe muno.
Vasaurombe vati vadzidzi ava varohwa zvakaipisisa nemapurisa.
Tine varohwa vakuvara vakati wandei vari kuda kuti vaonekwe navana vachiremba vari seriously one ari kuita achikoka kumusana saasati aonekwa navana chiremba. Saka takamirira kuti vana ava vaonekwe nana chiremba.
Vati mapurisa anoratidza kuti ari kuda kuti vadzidzi ava varare muchitokisi uye vati vanotarisira kuti vachaenda kudare mangwana kana nemusi wechitatu. Munyori musangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro reZimbabwe National Students Union vatapiwa naShechirika vashora zvaitwa nemapurisa vachiti hurumende inofanira kupa vadzidzi dzidzo kwete mboma.
Tinoshoora zvikuru kurohwa kwaitwa vadzidzi nhasi nekuti vange vachiratidzira murunyararo murugare. Hakuna pano pasi hakuna hurumende yakakwana inoona vadzidzi vakabata maplakadi yopindura nemboma kunze kwokuti vari vanhu vanoratidza kuti havana kana hanya nedzidzo uye neramangwana renyika ino rinoburikidza nemuvadzidzi vanoda kudzidzira kuti vagozodzidzisa mangwana, nekuti ava mastudent teacher. Naizvo ndiyo future kana kuti ramangwana rakasimba, ndiyo foundation yenyika yedu yamangwana.
Vachiriga vati zinasu yave kupindira munyaya iyi uye vacharamba vachiratidzira paBelvedere Teachers College nemamwe makoreji ari kurambidza vadzidzi kuita zvidzidzo zvavo. Vachiriga vati hapana asingazive kuti zvinhu zvakaoma munyika. Vakatiwo denda reCovid-19 ndiro rimwe riri kutadzisa vadzidzi kubhadhara mari inodiwa yese sezvo vabereki vavo vakarasikirwa nemabasa. Hatina kukwanisa kunzwa divi remukuru weBelvedere Teachers College amai Julia Ruramai Mbofana sezvo nharembozha yavo yange isiri kubatika. Hatinawo kukwanisa kunzwa kubva kugurukota redzidzo yepamusoro vaAmon Murwira sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vange vasati vasumwa zvaitika kuBelvedere Teachers College. Mune imwewo nyaya, masangano anoti Combine Harare Residents Association, Community Water Alliance neHarare Wetlands Trust nhasi azivisa kuti achaenda kumatare edzimhosva kuti amise kuvakwa kwedzimba kumatoro ari pedyo nedhamu reCleveland muHarare nekambani yeNakiso Consortium. Mukuru weCommunity Water Alliance vaHardlife Mudzingwa vaudza vatori venhau kuti kuvakwa kwedzimba panharaunda yedhamu reCleveland kunowedzera dambudziko remvura muHarare nekuti mumatoro aya ndimo munobva mvura.
Kwatiri kutaura nezvako kuCleveland ndokunotangira muKuvisi River. Kukafa ikoko rwizi rukuru ruri kufidha kudhemu muKuvisi runopwa rwizi. Saka panguva yatiri kuita dambudziko recoronavirus riri kunzi tinoda kupreventa nekugeza maoko pamvura ino nesipo pamvura ino ichiruruka hazvingakwanisi kuita kana pasina mvura. Saka we cannot separate any COVID response.
Vati vari kuenda kumatare edzimhosva nechinangwa chekumisa kuvakwa kuri kuitwa pamatoro aya.
Tichaenda kumatare nenyaya iripo iyi. Already tine support yeema yekuti haisi kutendera kuti panhu pavakwa. Saka tichaenda kumatare kuti development iri kuitika ipapo.
Vanoti nyika yatarisana nesarudzo uye ndiyo nguva iyo vematongerwo enyika vanowanzopa vanhu nzvimbo dzekuvakira pamatoro zviri kunze kwemutemo kuti vawane rutsigiro. Vamudzimba vati vemapato ezvematongerwo enyika vanofanira kukoshesa nyaya dzekusanduka kwemamiriro ekunze uye mumagwaro avo ekutsvagisa rutsigiro kana kuti mamanifesto vanofanira kukoshesa nyaya idzi pamwe nekukurudzira veruzhinji kuti vachengetedze matoro. Bazi reEnvironmental Management Agency rakaripisa kambani yeNakiso Consortium zana rezviuru zvemadhora emunyika Mushe mwagui bata ni mwusha eku waka pa matoro eku Cleveland. Isi na mvumo kupa kubazi iri. Asi magwaro awone kwa ni studios. Asi magwaro awone kwa ni studio 7. Anuradiza kutina kiso consortium. Yaka piwa njimbo izhiripa mtemo ni Kanzuru ya Harare. Atina kwanza kunzuwa kupa kukanzuru ya Harare. Kutisa iri kupama kamba ni njimbo zetu wa kira matoro. Sezo muta uruwe Kanzuru iwa Michael Chideme. Vanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Nharaunda yeCleveland ndeimwe yenzvimbo dzinochengetedzwa nechibvumirano cheUnited Nations chekuchengetedzwa kwematoro cheRamsar Convention. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.